manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 27 2017 makateerera ku studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vevaimbova varwi vehondo yerusununguko vakumbira ruregerero kuruzhinji rwevanhu vavakatyorera kodzero dzavo muZimbabwe vachiti kubva nhasi zvichienda mberi havasi kuzobvuma kushandiswa nevanoita zvematongerwo enyika sezvavaiitwa kare. Vanhu vanoungana mubulawayo nhasi mangwanani pamunamato wekuonekana na ambuya Maria Musika mudzimai wevaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika mushakabvu Joseph Musika. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nevezvitoro avo vari kubhadharisa mari yakawanda pazvinhu zvavari kutenga vachitora mukana wekushayikwa kwemari nekushomeka kwezvekudya muzvitoro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vevaimbova varwiri vehondo yerusununguko vakumbira ruregerero kuruzhinji rwevanhu vavakatyorera kodzero dzavo muZimbabwe vachiti kubva nhasi zvichienda mberi havasi kuzobvuma kushandiswa nevezvematongerwo enyika sezvavakaitwa nebato reZANU-PF. Mashoko aya abuda apo vaimbova varwi vehondo yerusununguko ava vanga vachiparura boka idzva rinokurudzira runyararo munyika rinonzi War Veterans Peace Initiative. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, vaimbova varwiri vehondo ava avo vari pasi pesangano reZimbabwe National War Veterans Association vanoti munyika hamuna runyararo izvo zvinotadzisa budiriro mukati menyika. Munyori mukuru muboka idzva reWar Veterans Peace Initiative vazvakanyorwa Wobed Sadomba vati zvinosuwisa kuti makore makumi matatu nemanomwe nyika yawana kuzvitonga muZimbabwe muchine mweya wehondo nemhirizhonga uye vamwe vavo vachiri kushandiswa kuita zvemhirizhonga. Vasadomba vati zvindo zvapa kuti vapinde muurongwa hwokuvaka hwaro hwerusununguko.
Vamwe vedu vakatoshandiswa kunge vachiita zvinhu zveku kuvadzana kuendesera mberi zvinhu zvataiita muhondo nekuti munhu iyeye anozombofa anyatsodzisonzi shamwari hondo yawairwa iyeye yapera. Saka isu takuzviona kuti ndicho chinhu chikuru mukati memagariro edu enyika nekuti nyika yedu haingafambi. Saka tati ngatisiye taumba hwaro wekuti nyika inoyi izenge itori nyika isingazivi kurwisana.
Vasadomba avo vari muchikwata chinotsigira vaChris Mutsvangwa sachigaro weZimbabwe National War Veterans Association vati apo nyika yakatasana nesarudzo dza2018 zvizvarwa zveZimbabwe zvofanirwa kubatana mukurwisa mhirizhonga kuitira kuti munyika muitwe sarudzo dzakachena uye murunyararo.
Saka musarudzo dza2018 dzatakatarisana nadzo idzi chinhu chatinotokumbirawo kuvanhu veZimbabwe kuti ngatitsangire ipapa kuratidza kuti tiri vanhu vatosanduka zvachose. Ukaona munhu anenge achida kuunza mhirizhonga kana kuti anenge achida kutyisidzira mumwe kana kuti anenge achida kurova mumwe kana kurwisana nemumwe nenyaya dzezvematongerwo enyika, batanai pamwe chete muzvimise. Hatitadzi kumisa zvinhu zvakadai kana tikabatana.
Vasadomba vatiwo zvinosuwisa kuti munyika muchine vanhu vasingadi runyararo vane zvavanowana nemhirizhonga. Vachipa muenzaniso waso wemubhaibheri sachigaro hweboka rerunyararo iri vaWilfred Marimo vati sevarwi verusununguko vanokumbira kuregererwa neruzhinji pane zvavanopomerwa.
Makristu makamberenga mabhaibheri mese ndofunga Pauro kana kuti Sauro ainge ari munhu ainge achiita zvaaita zvake zvakakura maningi Engari komredi panguwa chini. Bataka pesa a Paulo na ende wanaka masekta. Ende isi also to either ask the nation kuti ndi mabolishini ndi kuti ngati to accept you know pakanga so pakanga so ndi titala tikatanga na mao veterans we are very sorry for whatever is what they said but point ndi penzi kuti izvo ndo zvatao zvatari zvaita machua smazuru ta machua.
Imwe nyanzvi munyaya dzematongero enyika vatinashe muzamindo vanoti vaimbova varwi vorusununguka ava vari kuedza kuvaka ukama hutsva nevanhu.
Ndinofunga kuti mao veterans ari kuda kumba ukama hwapatsva nevanhu sezvo mao veterans mashuro vaimbofungidzirwa kuti vanhu vari violent vanoita zvemirizhonga vada kuedza kumba ukama hutsva. Kuti vanhu vave netarisiro itsva vakatarisana nemao veterans kuti vataridzo kuti at least vavanhu vane a new face.
Vamarimo vati vanotarisira kushanda nemasangano akasiyana siyana mukuparidza shoko rerusununguko. Sangano reZimbabwe National War Veterans Association rine zvikwata zviri kurwira masimba, chimwe chikwata chitungamirwa navaPatrick Nyaruwata, chimwe navamutsvangwa. Makakatanwa aya panyaya yeutungamiriri ari mumatare edzimhosva kunyange hazvo paine mutongo wekuti chikwata chava Chris Mutsvangwa ndicho chinocherechedzwa nemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Vanhu vane chitsama vaungana pa St John's Anglican Cathedral muguta reBulawayo nhasi mangwanani pamunamato wekuonekana nemufi Ambuya Maria Musika, mudzimai wevaimbova muteedzeri wemutungamiri wenyika Mushakabvu Joseph Musika. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vanhu vataura pachitiko ichi varumbidza Mushakabvu vachiti munhu aive nerudo kwete kumhuri yake nehama dzake chete asi nekune vamwe vanhuwo zvavo. Gurukota redunhu reBulawayo Metropolitan amai Eunice Sandimoyo vati Ambuya Musika munhu aive akashinga mukuriritira mhuri yavo zvisinei nezvimhingamupinyi zvavaisangana nazvo nekuda kwekuti murume wavo aive mumwe wevakuru vakuru vairwira rusununguko kubva kuutongi hwevachena. Vati Ambuya Musika mucherechedzo wemadzimai akawanda akaita basa guru mukurwira rusununguko rwenyika asi vakaramba vakazvininipisa muupenyu hwavo hwose.
Omama navo mamu Musikana vave mapiwanga wokuti kuona vanama kuplatform vakhulume ezepoliti.
Madzimai akaita sanaamai Musika vaive vasingazvitsvaki zvekuti vapinde mukati kati nezvematongerwo enyika. Vaiziva kuchengeta mhuri dzavo, varume vavo nevana vavo, vachiziva kuti zvakakosha kuti varume vavo vaendere mberi nebasa rokurwisa unotsvinyiriri. Izvi hazvirevi kuti taive tisina madzimai aitawo zvematongerwo enyika. Vaivepo anamai Jane Ngwenya, anamai Ruth Chinamano nevamwewo. Asi ngatiwo kinokoshesa kuti pane zvavaiita zvese anamai Musika nevamwe vanhu vese vaibikira kana kubatsira varwi vehondo nenzira dzakawanda vakaitawo basa rakakosha mukusunungura nyika. Hapana munhu mumwe chete anofanira kuzvikoshesa achiti ndini ndega ndakarwa hondo nekuti vanhu vese vemuZimbabwe vane zvakakosha zvavakaita panguva iyi.
Muroora waAmbuya Musika vangodomwa vachinzi amai Musika avo vataura vakamirira vemhuri yekwaMusika vatsinhirawo kuti Ambuya Musika vaive munhu ane rudo nemwoyo murefu vachiti vaivabata semwana wavo kubvira pekutanga.
Mina nemumani wazana wake iko mutandi kuti mbone.
Ini ndiri muroora waamai Musika, saka ndinoda kuti nditende neruremekedzo rwandapiwa rwekuti ndimire pamberi penyu. Ndinoda kuti nditende pamusoro peupenyu hwatakararama naamai. Pandakaroorwa ndikaenda kunogara mumusha wababa naamai Musika, amai Musika havana kunditora semuroora asi kuti vaindibata semumwe wevana vavo.
Mushure memunamato waitwa mangwanani, mutumbi waAmbuya Musika wabva waendeswa kuHarare uko vachanovigwa panzvimbo inovigwa magamba enyika paNational Heroes Acre. Ambuya Musika avo vange vave nemakore makumi masere nemapfumbamwe vasiya vana vatatu, vazukuru pamwe nevana vevazukuru vane chitsama. Mune imwewo nyaya, apo zvinhu zviri kuramba zvichinetsa munyaya dzezveupfumi munyika, mapurisa muBulawayo ange achifamba achisunga vanhu vanoita basa rekuchinja mari mumigwagwa. Mukuru wemapurisa mubulawayo, Senior Assistant Commissioner Stephen Matanga, havana kuda kuramba kana kubvuma nyaya iyi, asi vati kusungwa kwevanhu vakadaro, ibasa rinogara richiitwa nemapurisa nguva nenguva. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Sachigaro weZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti sangano ravo richasimbaradza kudzidzisa vanhu nezvesarudzo kumaruwa kana kwasara vhiki rimwe chete kuti vapinde munzvimbo idzi vachinonyoresa vanhu. Amai makarau vanotiwo vanenge vachizotumirawo nhume kunzvimbo idzi kunokurudzira vanhu kuti vanyorese patsva kuvhota. Mashoko aya anouya apo vamwe vanhu kumaruwa vari kuchema-chema zvakanyanya kuti havasi kunzwisisa zvinofanira kuitwa kuti vanyorese kuti vave vavhoti. ZEC ichiri yakamirira michina zviuru zviviri nemazana matanhatu kubva kukambani yekuChina yeLaxton Group. Michina iyi ndo inozonyoreswa inozoshandiswa mukunyoresa vanhu. Pari zvino michina mazana mana chete ndiyo yakapinda munyika uye iri kushandiswa kudzidzisa vanhu vachanyoresa vavhoti uye kunyoresavo vamwe vanhu kumahofisi eZEC anosvika 63 ari munyika. Kuti vanhu vaende kunonyoresa kuvhota, vanoda chitupa chesimbi kana chebepa, gwaro rekufambisa kana kuti passport uye gwaro rinoratidza kwavanogara. Vanhu vavhota kusvika pari zvino vanonzi vave kuda kusvika pazviuru gumi nechimwe. ZEC inoti panopera chirongwa ichi inenge yanyoresa vanhu vanodarika mamiriyoni manomwe. Vanhu vanokwanisa kunyoresa kubva nenguva dza8 mangwanani kusvika nenguva dza4:45 manheru kumahofisi eZEC pari zvino. Tabvunza amai makarau kuti pane vamwe here vakazvimirira kana kuti masangano akazvimirira ari kudzidzisawo vanhu nezvesarudzo.
Chiri kuitika necho ndiri kuona mapato akati wandei vakaita sana Zim Rights, vakaita sana ERC kuti vari kuedzaonekwa vanogona kudzidzisa vanhu. Asi sezvo ichi chiri chirongwa chitsva, chirongwa chatiri kutanga izvino, ndinodaira zvichatora nguva yekuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti zvii zviri kuitika.
Asi idzo nzvimbo dzekuti vanhu vanozoenda kupi kana makuenderera mberi nechirongwa ichi zvakasimba kana kuti yamuri kuti blitz, muchadziburitsa rini nzvimbo dzacho dzekuti vanhu vanonyorisa kupi?
Nzvimbo idzi dziri kuzivikanwa at maprovincial levels. Tanga takamirira kudziburitsa nekuti takavindisana nevamapolitical parties kuti ivo vachatipa vanhu vanonogara nevanhu vedu vekumaprovinci, voona rollout plan yakaitwa kumaprovinci, voona kuti vari kubvumirana nayo here tisati taiburitsa. Asi mazita ese aya akuprovinci yega yega, vaane plan yavo. Takamirira kuti tiita musangano nemarepresentatives emapolitical parties nemamwe mastakeholders vochibvumirana provinci yega yega kuti ehe, tabvumirana nemazita edu aya, tabvumirana nenzvimbo dzedu idzi, ndiwo matangiro atichaita, ndiwo mapedzisiro atichaita.
Kumamisha kunenge kune dambudziko uko rekuti vamwe vanhu kuda vanenge vasina maredio kanawo manewspaper, vangabatsirwa sei?
Kumamisha ndo zvandambotaura izvo kuti kana tasarirwa nesvondo rekuti taakuchienda, tichatotuma vanhu vanenge vachifamba netsoka vachisvika pamisha, vachisvika pamisuro pevanhu vachivaudza kuti kune urongwa hwakadai huchauya, mimozoenda svondo rinoya muchinonyoresa pasi, pangave pachikoro, pangave paopen space pane tendi, pangave padhibha, pangave pai, kuti muchazononyoresa pakati nepanenge paine vanhu vari kuya svondo rinoya, gadzirirai zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Takapiwawo ruzivo nevatingati maexperts kuti mukakurumidza kunovaudza vanhu vekumamisha vane zvizhinji zvavanofunga nezvavanobata, mukakurumidza kuvaudza musati maakuenda vanogona kukanganwa. Ndosaka tiri kumirira kuti tinozoenda, kwangosara svondo rimwe chete tonovadzidzisa pafezi yega yega yatinenge tichatanga, kuti ini fezi inei muri kunyoreswa svondo rinouya mazuva akati akati panzvimbo dzakati dzakati dzakati, vanhu vedu vaakuchera kunyoresa ava vofamba futi vaenda pamberi.
Avo vanga vari sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 am 4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mm-hmm.
Mutungamiri wenyika ya Malawi vapita Mutharika vati nyika yavo yave munzira yekusimuka kubva makore ekusanaya kwemvura mafashamu zvirimwa zvisina kusvika zvakanaka pamwe nekuputsika kwehupfumi. Gore rino upfumi wenyika iyi wakura nezvikamu zvishanu kubva muzana kusiya zvishoma kupeta kaviri kukura kwakaita upfumi uhu gore rapera. Zvizvarwa zvemuFilipines zvakabvunzwa pfungwa dzazvo zvinodarika chidimbu chepakati chevanhu venyika iyi zvinofunga kuti mapurisa emunyika iyi akauraya zvisina shumo yose vanhu vainge vari muusungwa kuburikidza nechirongwa chehurumende chekurwisana nevanhu vanotenga kana kuputa zvinodhaka. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nevezvitoro avo vanoti vari kuvabhadharisa mari yakawanda pazvinhu zvavari kutenga vachitora mukana wekushayikwa kwemari nekushomeka kwezvimwe zvinhu zvekudya muzvitoro. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vagari vanoti zvitoro zvakaita seTM neOK hazvisi kuratidza mitengo yezvinhu zvakaita semafuta ekubikisa, shuga pamwe nemukaka sezvinotarisirwa nguva dzose. Munhu anenge atora zvinhu zvaari kuda kutenga kubva mumatafura ezvitoro izvi anozoudzwa mutengo wezvaanenge achida paanenge ave kubhadhara pana T-operator, izvo vakawanda vari kuti kubiridzira veruzhinji. Mumwe mugari wemuchinoi amai Christina Bonda vanoti vashamisika nhasi muchitoro cheOK vachinzi vabhadhare mari inosvika dhora rimwe chete nechidimu pamarita maviri emukaka uyo unoita dhora nemasendi gumi nemashanu chete. Amai Bonda vanoti vatengesi vave kuita zvechitsotsi kuti vawane profiti yakawanda. Izvo zvinotsigirwa navaclive mawao vanoti kusaratidza mutengo wechinhu chiri kutengeswa chitsotsi chekukwidza mitengo zvisingabvumirwe. Vamawao vanoti neimwe nzira vemuzvitoro vanenge vachitya kusungwa nevanorwira kudzero dzevashandi.
Namuzvina business vari kutya kusungwa nematoro akaitwa mashoko nemukuru wenyika. Saka mapurisa nevekunzuma kanso nevamwe vanoona nezvemutemo yenyika nekuchengetedzwa kwenyika nezveupfumi vari kutenderera.
Marita maviri emafuta ekubikisa anga achitengwa nemadhora matatu asi nguva dzemasikati anga ave kutengwa nemadhora matatu nemakumi masere masenzi mukupera kwezuva. Asi pasherefu paanga ari panga pasingaratidze kuti ari kumboita marii muchitoro cheTM nhasi muchinoi. Sachigaro weZimbabwe Consumer Council ZCC muzvare Rosemary Siyachitema vanoti imhosva kumutengesi kusaratidza mutengo pachinhu chine nguva chichitengeswa. Mukuru wekwaTM Chinoi vatafirenyika meki varamba kutaura nevatori venhau vachiti titaure nevakuru vavo vari kuHarare. Hatinawo kukwanisa kunzwa divi reOK. Vanhu vakatanga kuita chipatapata mukupera kwesvondo vachitenga zvinhu zvinokosha zvakaita semafuta ekubikisa, shuga nezvimwe zvichitevera runyerekupe rwekuti zvinhu zvichashayikwa munyika. Mumashoko aro kune veruzhinji, sangano reOil Expressors Association rinoti rinoda mari inoita makumi maviri emamiriyoni emadhora pamwedzi kuitira kuti rigadzire mafuta anokwanira nyika. Sangano iri rati pari zvino riri kukwanisa kugadzira mafuta anosvika zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana, zvichireva kuti pane zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvemafuta zvisiri kugadzirwa. Izvo zviri kupa kuti munyika mushayikwe mafuta anokwanirana nyika yose. Sangano iri rati pari zvino riri kukwanisa kugadzira mafuta anosvika zvikamu makumi mana nezvina kubva muzana, zvichireva kuti pane zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvemafuta zvisiri kugadzirwa. Izvo zviri kupa kuti munyika mushayikwe mafuta anokwanira nyika yose. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Zvichakadaro, zvimwe zvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoti zvatotanga kutsvaga nzira dzekutumira nadzo zvekudya zvinonzi zvave kunetsa kuwana munyika nekuda kwekushayikwa kana kukwira kwemitengo. Mutungamiri wesangano revanotengesera kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Churu vanoti nhengo dzavo dzatotanga kuona uwandu hwevanhu vari kutumira kumusha zvekudya zvinonzi zvave kunetsa izvi. Vajuru vanotiwo vazhinji vevari kunze kwenyika vanotya kwazvo kuti zvakamboitika muna 2007-2008 zvekushayikwa kwezvinhu muzvitoro zvingangodzoka. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Takaona kuti musvondo rinorapfuura rese, zvinhu zvatanga kushayika munyika uye bonds note dzatanga kushaya simba. Saka vanhu vatotanga zvekare kuti vange vachitenga zvinhu kunze kwenyika. Takaona chave chipatapata zvikurusa mumabhodha umu. Vanhu vakuendesa zvinhu kuZimbabwe vachaendesa iri mari, sekuti ukatumira mari haina zvairi kunobatsira, hakuna zvinhu. Saka tongoti vanhu havana kungovhunduka nezvinhu zvisipo, but vanhu vakatovhunduka nezvinhu zvinotoripo paground kuti zvinhu hasi kuwanika.
Tinoonawo paine mitemo inorambidza kupinzwa munyika kwezvinhu zvakaitawo saizvana mafuta nezvimwe zvakadaro. Vanhu vari kukwanisa sei kuzvipinza munyika?
Hongu, mitemo iripo haina mbogara yambo zvaikwa kunyanya iwo mutemo inorambidza kupinda kwezvinhu muZimbabwe, SI-64. Asi vanhu hanyango usipo mutemo iwoyo, vanhu havanyanya kudarika nezvinhu zvichinyoreswa pabhodha. Vanhu vazhinji vamwe vanopfuka nazvo nekuda kwekuti juti rinenge rakati wandei, 40% yakati wandei. Zvakufana nekuti munhu haana chaainga kunze kwenyika kana pazviswa 40% iyaya. Saka vamwe vari kupfuka nazvo, vamwe vanongodarika kuone pabhodha. Handizivi kuti vanozvifambisa sei pabhodha, asi pane zvinoitika zvekuti munhu anokwanisa kudarika nazvo.
Tinonzwa kuti vanhu vanga vagara vachingotenga gurosari kubva kunze kwenyika. Pane huwandu here hwamungati mwaona hwashanduka kubva patanga kunetsa zvinhu?
Hongu, huwandu hwavepo kunyanya takatarisa isusu vemacross border. Unoona kuti pazuva panga pachigona kuyambuka vanhu mamembers edu anosvika 761 pazuva, ndo vanga vachingoyambuka. Saka iye zvinoizvi unoona kuti average yedu yawedzera kusvika pa 1150. Asi zviri kutonyanya kuitika chaizvo hasi zvevanhu, inyaya yezvinhu ndo zvakutouya zvakawandisa zvekuti vanhu vaakutonyanya kutumidzira zvinhu zvakapfurikidza chaizvo chaizvo. Yatove puresha kana kuri kwokuti ndiana malaicha vatowedzerawo nedzimari dzavo dzekutakura zvinhu nekuti dhimandi yanyanyisa kuwanda.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano revanotengesera kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Churu vari parunare muJohannesburg, South Africa, naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7, tiri kutevhenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Makurukota ehurumende aita musangano wekuzeya zviri kuitika munyika. Mutore duwe nau, Godwin Mangudya apinda musangano waitwa nemakurukota ehurumende uyu uchangopera manheru ano. Wakadi Godwin?
Ndinofara hangu kana muchifarawo.
Aiwa, isu tiri nani. Musangano uyu wafamba sei?
Tingati tapinda musangano waadhiriswa namakurukota mana anoti gurukota rezvemari vaPatrick Namasa, gurukota rezvekubudiswa kumashoko vaChristopher Mushowe, negurukota rezvemaindastry vaMike Bima, pamwe negurukota rezvemhando dzemoto vaSamuel Ndenge. Vanga vachiti ivo mudare remakurukota vazeya nyaya yekuti zvinhu zvakafamba sei, kuti zvinhu zvitenge zvichishayikwa muzvitoro. Asi vanoti chikuru chabuda musangano wavo ndechekuti nyaya dzepamadandemutande kana kuti social media ndo dzakakonzera zvese zvakaitika, nokuti vanoti vachinamasa vanoti hupfumi chaihwo hunoratidza kuti huri kukura uye vange vasingatarisiri zvese zvakaitika izvi. Asivo vanenge vabvuma kuti zvinhu zvakaita sepeturo nedhizeri zvazvisipone kuti vati hurumende yabva yatenga malita edhizeri anosvika 20 million, vaundenge vatitaura kuti 20 million, asi vachinamasa vati 40 million. Ava ndo avati kutanga mangwana chaya kana kusura mangwana anenge azara muzviteshi. Vachinamasa vataurawo matana vachatora, vati vanhu vanotengesa mari mumasiti avesi vaya achatanga kusungwa mari chitorwa chitorwa nehurumende vaya vanopisa mari vachishandisa mabank maaccount avo achavharwa uye vachatorwa matanho akaomarara uchose vataurawo zvakare kuti vaya vezvitoro vasiri kubhenga mari dzavo vachange vachisungwa vachimanikidzwawo kuti kuvhura maaccount vaundenge vazotaura kuti panyaya yemafuta panga paine mitemo yekuti for instance mafuta haabvumidzwi kunge achiiswa muzviteshi mumaservice station manheru asi zvese zvabviswa senzira yekuti vemaservice station vange vachikwanisa kuti kuwana fuel usiku saka vanoti izvi ndo zvimwe zvaari kuita kuti vagadzirise upfumi asi vachina mhasa vati upfumi chaihwo hunototarisirwa kukura nezvikamu zvinongosvika zvina kubva muzana saka vanoti vanga vasingafungidziri kuti zvichaitika uye vanoti vanhu vakakonzera izvi vanhu vasingafari kuona Zimbabwe ichibudirira uye vati vachasimbaradza mutemo wecyber crime kuitira kuti vese vanenge vachifambisa mashoko emanyepo kumadandemutande pakada sipana WhatsApp, Facebook netwitter vange vachirangwa zvakaomarara.
Tinotenda zvikuru Godwin, ndofunga tichanyatsozeya zvakakwana nyaya iyoyo mangwana nenyanzvi dzezveupfumi. Tinotenda zvikuru. Zvichakadaro, sangano reWorld Economic Forum rinoti panyika dzinosvika zana nemakumi matatu nenomwe, Zimbabwe yakabuda iri panyika ye124 kubva panyika 137 munyaya dzezveupfumi. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaRoberto Crott veWorld Economic Forum vanoti kumira kweZimbabwe pachinzvimbo ichi kunokonzerwa nekutadza kwenyika iyi kushanda zvizere mukusimudzira upfumi, zvichikonzera kuti vemabhizimisi vatadze kupinda munyika iyi vachitanga mabasa. Mafambiro ezveupfumi muZimbabwe anoenzaniswa nenyika dziri mubishibishi kana kuti dzine vanopfurikidza mwerewo.
Regai timbokupai zviri kutaura vatsigiri vedu vepa WhatsApp pamusoro pekukwira kuri kuita zvinhu munyika.
Ini ndinonzi Newton, ndinogara kuBorodrop Brook. Kuona kwangu inini nemaomero ari kuita zvinhu, makwirira akuita zvinhu, mutengo mafuta zvo, especially zvekushandisa izvi, hurumende yakundikana dai yanga irimwe yasira hayo imwe matomu kuti mhuri yeZimbabwe tione kurarama. Nokuti ike zvinozvi kushanda kwacho kutorwadza uye mari yacho haisi kuwanika, uye zvekuenda mashopu macho choda kunotenga nemakadhi unongonzwa kuti network iri down, unotobuda usina chinhu. Zvakaoma, hurumende yakundikana, uyezve vazhinji havasi pamabasa. Zvinhu izvozvo ukazvitarisa, vanhu vakawanda vari kutambura, munhu wese hapana ane basa uye hapana ari kukwanisa kushanda, nyangwe ari kutengesa mavhendasi wacho hapana ari kutengerwa ike zvinozvi, nekuti munhu wese haana mari. Kureva kuti vanhu vese tiri kungotambura, uyezve kana munhu ukatenga zvinhu zvacho uchizvichengeta uchizvisa mumba, stiri zvichangopera. Zvapera uchada zvimwe, uenda mushopu macho mune misina. Hurumende yakundikana, kana dai zvaibvira zvangosto pwavanhu tongoenda kumaelection zvoita zvakanaka.
Ini ndinoitwa Tendai Mugari, speaking from Harare. Maonera ndinoita nyaya yekukwira kwezvinhu ka vamugabe ngavasanyepera vanhu vachiti kune munhu auda kuvasapoteja. Chokwadi chiripo ndechekuti the way the introduced bond notes vachiti is equal to US dollar hazvikwanisiki kumamanufacture because now raakureitwa bondi riya, saka kuti manufacture atenge zvinhu zvinoita kuti akwanise kugadzira zvinhu zvake zvaanoita hazichabuda. Seexample Pure Drop anogadzira mafuta, that's why mafuta akakwira. Vanotenga some of the things outside the country.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa mutoro mukuru wakatarisana nevanhu vari kunze kwenyika kana kuti vari mudiaspora. Panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe, mhuri zhinji dzichitarisira rubatsiro kubva kuvanhu vari kunze ava. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko, tumirai kuWhatsApp yedu inoti 001-202-465-0318. Tokupaiwo zvabuda pamitambo yenhabvu nhasi yeCastle Premier Soccer League. Bulawayo City 0, Cholocho 2, ZPC Kariba 0, Ngezi Platinum 2, Yada 0, FC Platinum 0, Haumine 2, Triangle 1, Wange 0, Black Rhinos 2. Sezo nguwedi apera, rikaiti mbotari samusore inaozwakare. Vamwe vaimbova varwiri vehondo yerusununguko vokumbira ruregerero kuruzhinji rwevanhu vavakatyorera kodzero dzavo. Vanhu vanoungana muBulawayo nhasi mangwanani pamunamato wekuonekana nemufi Ambuya Maria Musika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri toksia imina ntungamiri Nkomo munaudze isiNdebele.
So we see.